isusu tiri takabatana kana anenge aona kuti abesikanza kumbatsira anoda kuitawo rwendo rwake ari ega hazvina kuipa zvese kana zvichingoita kuti vashandi edhendo zvidhera vane mari zvinhu zvinenge zvisashoreki maunions ari furi vamwe vatataona kuti vamwe vanenge vatotanga nhasi strike vaiti vanototanga nhasi kuda vatanga handizivo nevamwe vachotangawo muchafaisi aiwa ikodzero yavo uye tinozviremekedza do vane kodzero yacho maunions yekudada nastrike iyoyo kana vachipa zvakakodzera vamwe havasi kukwanisa kuenda kustrike vamwewo vari kupa zvikodzero zvokuti nyika ichangobva musituation yemhiri zhonga hatingakwanisezve kuti tinganzi tatangazve kuenda kustrike isusu tichiona kuti pane mamapato evashandi akadeedzera for action yakapedzesera action yavo yahaijekwa saka zvimwe zvezvinhu zviri kudini zviri kutarisa vashandi tiri kuita sekuti kune vamwe vanogona kunge vachiita sevaa kushandiswa vashandi vacho ndo vaa kukumbirana maunion kuti pamwe tichadai tiuda kushandiswa pamwe kune vanhu vatumwa vamwe vototi hano pamwe pane zvatorongwa kuti vanhu vacharohwa vachadiri saka vamwe vacho kusaenda zvive kuti mamembers avo hasa kuenda vamwe vaakutotya kutotarisa kuti kana zvakamboitika kuti kune vanhu vakatanga mirishonga vamwe vanhu vakazofa ndofunga patiri papedo chose tadi kumbopa dialogue echance
asi ka vamwe maalexander vanenge vaakuti hongu kuratidzira kunogona kupedzisira kwaita mirishonga asi zvichemo zvenyu hazvina kuti chikiti here uye pane chivimbo here chekuti hurumende inozvigadzirisa kana kuti vari kungovimbisa vamwe havasina chivimbo chekuti zvinobuda
chandingataura ndechekuti vazulu dirapa takatanga manegotiation so far mari yatu yanegotiata is 363 million takambotanga tapo 160 million uye tanga tichidayira kuti pamwe inogona kuwedzereka chovevo vachiti haiwedzereki asi tanga tavapawo task yekuti inini kana muchipima hamuna mari inini sehurumende ndimune masimba chipindai mumaketi mukorekite madiscussions ari mumaketi.